DC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 1 Gubhumbi 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti riri kushanda zvakasimba kuti rigokunda kumaruwa akawanda munyika musarudzo dzegore rinouya. Mutengo wemafuta ekufambisa dzimotikari unotanga kudzika pasi pose mushure meAmerica yazivisa kuti iri kubudisa mamirioni emagaroni emafuta zuva roga roga kwemwedzi mitanhatu iri kuuya. Hurumende inozivisa kuti yave nechirongwa chekupa vanhu magwaro ekuzvarwa kwavo nezvitupa zuva nezuva. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti riri kushanda zvakasimba kuti rigokunda kumaruwa akawanda munyika uko kwagara bato reZANU-PF richikunda musarudzo dzose. Musarudzo dzemabai elections dzakaitwa svondo rapera, bato reZANU-PF rakakumba zvigaro zvizhinji kumaruwa ukuwo bato reCitizens Coalition for Change rakakunda mumadhorobha. Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Munyora anoona nezvekutsvaga rutsigiro kumaruwa mubato reCCC vaHepimo Chidziva vanoti vari kushanda zvakasimba kumaruwa kuti veruzhinji vavhotere bato ravo musarudzo dziri kuuya gore rinouya. Vachidziva vati bato ravo ratekeshera nenyika yose vachiti ino haisisiri nguva yokufunga kuti bato reZANU-PF ndiro rinodiwa nevanhu kumaruwa.
Musangano wedu watekeshera kumaruwa kwese, ndosaka nemakaona kuti pasarudzo idzodzi dzadarika maitona mavhotsi achibuda kunzvimbo dzakasiyana siyana vachivhotera yellow, vachivhotera CCC, zvinoreva kuti tavako tadzikamidzi. Mastrategies atiri kuita ikoko aiwa hatingatauri pamhepo, asi toda kuti veZANU-PF vange vachiziva kuti rwendo runo kumamisha tinopedzerana. Chikuru chatiri kuita isu kuzadzisa shuviro dzevanhu zviri mukati memwoyo yavo kuti izvi ndo zvingadai zvichiitwa, ndo zvatinenge tichiita isu sevatungamiri veCCC. CCC musangano wevanhu unorarama nevanhu, unoita zvinoda vanhu, unozadzisa zvido zvevanhu. Saka aiwa takatekeshera kwese.
Musarudzo dzemabai elections bato reCCC rakanyanya kukunda mumadhorobha ukuwo ZANU-PF ichikunda kumaruwa. Vachidziva vanoti kunzvimbo dzakawanda kwakakunda ZANU-PF kwakashandiswa kuvhundutsirwa kwevanhu, asi vanoti izvi havisi kuzoitika rwendo rwuno.
Tinozviziva kuti nzvimbo dzakawanda varikuda kunge vachisenzesa nyaya dzeviolence, asi tinongokurudzira vanhu vedu kuti vange vakagadzirira zvese tikwanise kusunungura nyika yeZimbabwe. So hatisi violent but tiri peaceful, but tinoita chokwadi chekuti takwanisa kuti tidefend vabereki vedu vakwanise kunovhota zvakanaka, vagoti kuchengetedza voti yavo. Voti ichange yakachengetedzwa, sani muchiona tichiramba tichidedzera nyaya yemareform. Mareform akanyaya tinoada kunyaya dzemareserve, uko kune vanhu vanoshishidzirwa, uko kwekuti vari kutonga izvezvizvi vanoharvesta from fear. Sandokwatakanyanya kuti tinge tichitarisa ikoko tichange tiine maagencies kwese kuti voti ichengetwe. Hapana kuhwina kuri kuitwa nevava, vanga vachingoharvesta from fear. Asi nguva yataakuenda iyi, zvese zvapera, ngavazivewo kuti touyoko.
Mibvunzo yatatumira mutauriri weMDCT vaWitness Dube yanga isati yapindurwa pataenda pamhepo kuti tinzwewo kuti sei bato ravo rakakundwa kumaruwa uye ndezvipiwo zvavari kuita kugadzirira saridzo dzegore rinoya kumaruwa. Vanoona nezvekufambiswa kumabasa musangano reIbhechu leKwaZulu iro rinoshanda mumatunhu eMatabeleland neMidlands vambuso Fuzwayo vati kuurayiwa kwakaitwa vanhu vakawanda munguva yeguku rahundi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari gurukota raiona nezvevasori kunopa kuti vanhu vazhinji mumatunhu aya vavhotere ZANU-PF nekutya kuurayirwa hama dzavo.
Zviri kunetsa kuti chichiri kuita kuti vanhu vakapondwa neZANU-PF vaivhotere, but ndofunga kuti ifiye nekuti hakuna munhu anefunga dzavakana vakavauraya. So itifiye nenzara. Kore rino mvura yakaramba, so vanhu vachasapota ZANU vechiita kuti vapiwe zvino zvekudya.
Asi mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa mugwadi vati bato ravo rinokunda kumaruwa nokuti rinozadzisa zvido zvevagari kuve kumaruwa.
Kana vachiti musangano weZANU-PF unohwina kumaruwa nokuda kwekuti unoshishidzira vanhu, zvakanaka. Ngavachiendawo kavanoshishidziravo tione kuti vanohwina here. Hazvivabatsiri, hazvina zvazvinovabatsira kuzvinyepera kana kuzvifadza nenhema.
Vamugwadi vatiwo vanhu vekumaruwa vanoziva nhoroondo yehondo sezvo hondo yakanyanyopisa kumaruwa kudarika mumadhorobha, ndokusaka bato ravo richikunda zvakare kumaruwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Tengo yekufambisa dzimotikari yakatanga kudzika nezuro pasi pose mushure mekunge mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vazivisa kuti America ichabudisa kubva mudura rayo remafuta magaroni emafuta ekufambisa dzimotikari anoita mamirioni makumi mana nemaviri pazuva kwemwedzi mitanhatu iri kuuya, kana kuti malita anoita mamirioni zana nemakumi mashanu nemapfumbamwe pazuva kwemwedzi mitanhatu senzira yekuti mitengo yemafuta awa idzikire. Muzvinafundo Elliot Masocha vanoti vaBiden vakaita izvi mushure mekuwirirana nemadzisawira avo munyika dzekuEurope, zvikuru sei nyika dziri musangano reNATO, vachiti vanoda kuti nyika idzi dzive nedzimwe nzira dzekuwana mafuta kunze kweRussia. Muzvinafundo Masocha vanoti zvaitwa navaBiden izvi zvichabatsira nyika zhinji kunze kweAmerica neEurope.
VaBiden nhasi vativo America pamwe chete neshamwari dzayo dziri pasi rose dzabvumirana kuti vabudise mafuta anokwana kuita 1 million barrels pazuva roga roga kwemwedzi mitanhatu iri kutevera senzira yokuti peturo nedhiziri zvidzake mitengo yazvo sokudhura kwazviri kuita nokuda kwehondo yekuRussia iyo iri kurwisana neUkraine. Vazvekare vakurudzira chaizvo makambani anochera mafuta iwayo petrol nedhiziri iyo muno muAmerica kuti vakwanise kupamba mafuta akawanda kudarika kwaanga achipamba iwayayo. Chinangwa chiri chokuti America neshamwari dzayo dzikwanise kuzvimiririra dzoga panyaya dzamafuta, dzisakwanisa kutenga mafuta iwayo kubva kuRussia inova iyo ndiyo number 3 pakuva neoil pasi rose. Saka zvichabva zvapa pressure yakanyanya chaizvo kuRussia kuti vanhu vachatanga kuruza mabasa kuRussia. Ufumi hweRussia huchadzakira chaizvo nokuti zvavaisitengesa zvakanyanyanyanya zvamafuta zvichange zvichatengwa neAmerica. Tinoziva kuti America yaitenga about 800,000 barrels dzamafuta kubva kuRussia. Yakati haichatengi zvekare gasi yaakuda kuzviitira nekurudziro yaapa nhasi.
Mataura pamsoro pe mamwe makambani umuamerika anonzi zanzi asu kupomba kana kubudisa oiri shakakwana. Vano rewe yapu?
Vadenge wachireva ibo kuti wachazo shani samtemu unounziyo Defense Production Act ukuwa kuru zira tigangoti super moja kaita sokudu wa maniki zira wachiwa kama arishe kare kuti wakwanise kubudisa mafuta akawanda nukuti parishi nubawa wachibudisa mafuta avano kwanisa kubudisa jendela na nemari zosisa so, habayi nao maariza habayi nazo vashandi habayi nao sakazo wakuzo itawa Biden wakuzo wakuru zira nukuwa pa support inukwanisa kuita maru kuti aywa wedzerai mishini yenyu wedzerai vashandi venyu mubudise oiri yakawanda kukutengesa oiri iyoyo tichakupai tinoziva zuro ndizuro panapa Poland yakatobva yatiisa hatichadi kutenga mafuta kubva kuRussia inenge ine chivimbo icho chichi chokuti inozokwanisa kutenga kushamwari dzayo dzinotisanganisira America dzina makambani ari kukurudzirwa kuburisa oiri yakawanda
asi iwo makambani ari kutadza here pamusoro pekuti havana zvikwanisiro kana kuti ndezvekuti mutengo wemafuta urambe uri pamusoro
vamakambani maitira avo ndo kuti havangoburitsi mafuta kana kungoproducer zvavanoproducer vasingazivi kuti zvichazotengwa kupi ndo pavanozenge vachimirira hurumende ipapapo kuti kana matiite tiproduce mafuta akawanda tinomatengesera kupi saka kudzaka kunoita mafuta ikokoko hazvirevi kuti vamakambani vachange vachizoruza aiwa vanoziva zvebusiness chaizvo vanoziva kuti rushoma sachaizvo kuti business ringe richiruza mari nokuti parinoruza mari paya kana kuri kuno kuAmerica pavanozofaila matax paya vanopuhwa mari iyoyo nehurumende yekuruza kwavanenge vaita mari yacho nokuti mitengo yeoiri kana kuti yepetro nedhiziri inenge yadzaka asi vane nzira yekuti maprofits avo haazombofi akadzaka kudarika pavanenge vakatara ivo pachavo kana akadzaka ipapo ndo panozopinda hurumende yovapa mari kana tosvika kumatax kuyao
avo vange vari muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7 chikwata cheMDCT inotungamirirwa nava Douglas Monzora chinonzi chiri kutarisirwa kuziva matano ekutorera nhengo yebato iri yakakwikwidza nekukundwa musarudzo dzemumiriri weEpworth muparamende vari sachigaro vedunhu reHarare vazivai Metu mushure mekunge vaburitsa vhidhiyo yaiti vakadyiwa musarudzo nekuti vakakwikidza vari kubato reMDCT vaMhetu vakakundwa nenhengo yeZANU-PF amai Zalera Makari mutauriri weMDCT yavamonzora vaWitness Dube vanoti makomiti maviri makuru ebato ravo anoti National Executive Committee neNational Council ari kugara nhasi agobuda nechisungo chekuti vaMhetu vatorerwa matano api mushure mekunge Standing Committee yebato iri yasvitsa nyaya yayo kumakomiti epamusoro asi vaDhuve vanoti vaMhetu vasati vatorerwa matano vachatanga vapiwa mukana wekuti vataure zvavaireva mumashoko avo Studio 7 yaedza kunzwa divi ravaMhetu panyaya iyi asi vati vange vasina chekutaura sezvo vange vasati vapirwa nebato ravo mhosva yavari kupomerwa izvi zviri kuuyawo panguva iyo kuine mamwe mashoko ari kutenderera pamadandemutande achinzi akabva kuna sachigaro webato iri vaMorgan Komichi vachiti bato reMDCT raparara vaDhuve vanoti nyaya iyi ichakurukurwavo mushure mekunge mashoko ateererwa nekuonekwa kana akabva kuna vaKomichi zvichokwadi ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri neweStudio 7 navaDhuve pamusoro penyaya idzi
zvakaitika ndezvekuti takakurukura nemashoko akaturwa navaMhetu mushure kwezvakabuda musarudzo Saka pane mamo mashoko standing committee rakafunga kuti aisa fanira kutaura semunhu ari mutungamiri webato sachairman weHarare province. Saka standing committee yarecommenda kuti kana national executive ne national council vachizoona semaonero aita standing committee vamhetu vambomiswa vombogarwa navo pasi vombotaurwa navo nemashoko iwawo. Inenge isiri outright disciplinary hearings zvayo, but ingori inquiry kuti vanyaso kuchekesesa mashoko avo kuti zvavakataura vairevei vozobuda vakutaura neutungamiriri kuti aiwa zvandireva ndezvizvi nezvizvi nezvizvi. Saka zvekuti vachasaspendwa kana kuti chii zvichazobuda pamisangano yatichaita yenational executive nenational council, asi sezvomazivira munoita social media vakangonzwa kamhepo kanofuridza kwakutopa zita, but hazvisi ari izvozvo aitika kuti atosaspendwa. Tangokurukura tikati ngazvimboende mberi, zvabuda ipapo ndo zvatotera.
Saka iva mhetu matuma vazivisa here nezvedanho iroro kuti vachazomiswa pamberi pedisciplinary committee vachitsanangura zvavaireva?
Saka ndajekesa kuti haisi disciplinary committee yet, nekuti standing committee yarecommenda kunational executive kuti description kana kuti nature yekomiti ichazogara navo pasi ichazobva pameeting yenational executive necouncil ichaitwa. Asi pari zvino standing committee yangopa muono wekuti mashoko avo haanzwisisiki.
Asi mashoko apa akanyanyotaurwa navamhetu angaita kuti musvike pakutora danho iroro?
Vakataura zvakawanda wanda zvisina kunzwisisika, asi kune vakawanda mashoko ekuti ndakadyiwa nekuti ndiri munhu weMDCT, kana kuti vanhu vakati ndakafeka bhachi reMDCT. Nhengo dzakawanda dzina kuona mashoko iwawo ari mashoko ekutaura nemunhu anotungamirira, nekuti ivo vakapinda vakafeka bhachi iroro vachitaura nevanhu vanoziva kuti vakafeka bhachi iroro. Saka taiexpekta kuti vachatiudza zvimuwo zvinoita kuti bato nebhachi iroro ringe ririko kuvanhu, kwete kungoti bhachi iroro harichafaniri kunge riri mupolitics, nekuti tinoziva kuti zvikonzero zvinoita kuti munhu ahwini kana kuti ajikiwe dzakawanda sitereki.
Pane imwe audio iri kutendererawo mumasocial media iri kunzi ndava komichi vachitaurawo zvakare kuti bato renyu rakadyiwa uye rinogona kunge ratowo bato rapera. Matimanzwa here nezveaudio iyoyi, uye matanho apa angatorerwa vakomichi kana muchitorera vamhetu matanhwa?
Zveaudio izvozvo tazvinzwa. Zvinhu zvakadaro zvinoda kuti zvinzwike nevanhu vese, zvovhenekwa zvoverifya kuti ndivo here kana kuti kwete. After that ndipo chete patingagone kutanga kutaura nezvazvo. Asi zvesocial media zvakawanda hazvinyanyo kuita kuti zvinge zviri chokwadi, nekuti zvakasiyana nezvakaitwa navamhetu. Vamhetu vakaita interview nemedia, izvi zvekurekodha maprivate phone calls kana zvirizvo zvakaitika zvinenge zvisiri pamutemo, saka hatinyanyo zvida kuzviteerera maningi.
Mutauriri weMDCT inotungamirirwa navaDouglas Monzora vaWitness Dube vari parunare naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichakadaro, zvichitevera gwaro rakaburitswa nesangano rinorwira kodzero dzevanhu reAmnesty International, hurumende yakazivisa kuti yatanga chirongwa chekupa vanhu magwaro ekuzvarwa kwavo nezvitupa kuti vakwanise kunyoresa kuvhota musarudzo dzegore rinouya 2023. Hurumende inoti ichange chipa magwaro ekuzvarwa kwemunhu, magwaro evafi uye zvitupa. Vanoongorora zvematongoro enyika muzvinafundo Stan Mukasa vanoti izvi hazvina zvazvinoreva kunze kwehurumende inoda kuonekwa seiri kuita basa zvakanaka. Muzvinafundo Mukasa vanoti hurumende yaidai yakaita izvi sarudzo dzesvondo rapera dzisati dzaitwa, uye yaidai ichiedza kupa magwaro awa kuvanhu vasina magwaro awa pamusoro pezvakaitika kuvabereki vavo panguva yekukura hundi.
Inyaya yaane makore akawanda. Zvakaitika ndezvekuti pane wana wakafirwa nevabereki vavo vakaurayiwa nenhiringe ne5th brigade. Zvino kuti vanotoreswa mabirth certificate, ngekuti kana uchinotorwa birth certificate kana usina mubereki uno, zvinonzi tsvaga mumwe munhu anokuziva anogona kupa umbowo wekuratidza kuti ndiwe chaiye. Asi pafomu yacho yaunenge uchifila unofanira kuratidza kuti ko chii chakaitika kuvabereki vako. ukati wakafa wanozoda kuziva kuti wakafa nei. Saka nyaya yakanetsa kuma 1990 ngekuti vanhu vaiti well wabereki wedu wakaurayiwa nemasoja fifth brigade. Hurumende haidiba kuti uti munhu akafa pamusana pekuti akaurayiwa nefifth brigade. Saka wangu akungoti kana akafa nguva dzegukura hundi ichingoti wakaurayiwa nemadissidents. Inyaya iri kunetsa iyoyo ngekuti iye zvino position yehurumende ndeyekuti kwaunenge uri kana usina birth certificate kana unoziva munhu anoya achizokupupurira ungoenda kune wanopa mabirth certificate acho unongotsanangura ikokoko.
Saka chinonetsa chii apa Profesa Mukasa?
Chinonetsa ndechekuti unozoda kupa chikonzero chekuti ngei wabereki wako wasina kuya kuzokubatsira. Zvino ukati wakafa wanozoda kuziva kuti wakafa rini, wakaurayiwa nechii, ndo pane problem hombe ipapapa. Kana wabereki wakafa nezvirwere wanozoda kuziva kuti kuhospitari kupi, izvo hazvinetseba. Asi nyaya hombe nde wana wane wabereki wakaurayiwa nemasoja endirike fifth brigade, ndo pane dambudzo guru iroro.
Nyaya yekupa vanhu zvitupa kuti vakwanise kunyoresa kuvhota yakambonetsa zvikuru mazuva apfuura aya pasati paitwa sarudzo dzemabi elections. Asi iko zvinezvi hurumende yabudisa gwaro ichiti iri kuita nesimba yatangisa kupa vanhu zvitupa ichiti vanenge vachidopa vanhu zvitupa nyangwe pakupera kwemasvondo vachimhanyamhanya. Chii chamunoona apa? Munofunga kuti chii chiri kuitisa izvi?
Enjoy it on the public relations ka kuda kuti waone kwese vanhu vari kushanda basa ravo wanotaura zvese izvozvo. Asi kana kwaakuya kubasa kana kwaakuya manje zvokupa zvitupa izvi hawasi kugona basa, hawasi kudaba kuti generation itsva iyi wechidiki awa kuti waregister ngekuti wanoziva kuti wakaregista semavoters ka hawasi kuzovhotera baweZANU PF gore rinouya onoziziva izvozvo. Saka kungotaura asi zviri kuitika pasi hapana zviri kuitika. Wanogona kuti ticharegista wakaenda zvakadai manguva mapromises ba tinongomira kuona kuti wakazobudira here mapromises. Asi wanoziva kuti wakaregista wechiduku wakawanda ndokufa kweZANU yekuti wechiduku wakawanda hawasambufa wakabvotera ZANU hawana mabasa hawana future wanozoonera sevanhu vasina future munyika muno.
Vanoongorora zvematongero enyika muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare kuPennsylvania nestudio 7. Tatadza kubata mutauriri weZANU PF vatafadzwa Mugwadi kuti tinzwe divi ravo. Tarisa zviri mumapepa nau anhasi. Zimlive.com rinoti musoja nemupurisa ndevamwe vakasungwa mushure mekuridzirana kuti kwemapurisa nevanofungidzirwa kuti imbavha dzakanga dzakapakata zvombo muHarare nemusi wechitatu. Vanhu ava vanonzi vakange vachishandisa motikari mbiri, imwe Golf 6 yeruvara rweblue ine manhamba ekuSouth Africa neToyota Corolla. MuNewsday mune nyaya inoti bato reZANU PF riri kutsvaka vatsigiri varo vanofungidzirwa kuti vakavhotera bato reCitizens Coalition for Change rinotungamirwa navaNelson Chamisa. ZANU PF inonzi inofungira kuti vatsigiri ava vakavhotera TCC senzira yokuratidza kunyunyuta kwavo kana kuti bhora musango. Muchirongwa chebato iri chekutsvaga vanonzi vatengesi vechidiki veZANU PF vari kufamba mumaruwa vachibvunza vanhu kuti vakavhotera ani pasoro dzakaitwa svondo rapera. MuNewsday makare Masangano anomirira varairidzi anoti sangano rinorwisa uori reZimbabwe Anti-Corruption Commission rinofanirwa kuongorora urombo hwevarairidzi pachinambo chekuedza kuvaranga mukupa kwavo zvidzidzo kuvana vechikoro kunze kwemuzvikoro kana kuti extra lessons.
Shoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo nenyika dziri mugungano reNATO. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden pavakashanya kuEurope svondo rapera, vakati mutungamiri weRussia vaVladimir Putin vakanyangira yaona apo vakafunga kuti vakapamba Ukraine zvaizopa kuti gungano reNATO riite zinyekenyeke. VaBiden vanoti NATO haina kubvira yabatana sezvayakaita pari zvino. Mutungamiri wenyika yeAmerica akashanya kumuzinda weNATO kuBrussels kunoita musangano nevatungamiri venyika dziri mugungano iri kuzeya kurwiswa kweUkraine neRussia. Mumashoko avakaburitsa vakabatana mushure memusangano uyu, vatungamiri ava vakashora zvikuru zvakaitwa neRussia zvekurwisa Ukraine uye kukonzera kusagadzikana kwenyika dzepasi rino. Vatungamiri ava vakaudzawo Kremlin kuti iite nhaurirano nekuchimbidza yekupedza hondo iyi. NATO yakasimbisa kuti ichamira neUkraine ichiti nyika iyi yakazvimirira yoga uye inofanira kuremekedzwa. Vatungamiri veNATO ava vakatiwo vachaita mushandira pamwe wekubatsira Ukraine, vakavimbisa kuti vachamira nechibvumirano cheNATO cheArticle 5 of the Washington Treaty chekuita chirwirangwe kana imwe nyika iri mugungano iri ikarwiswa. Vakatiwo kutumirwa kwemauto anodarika zviuru makumi mana kunyika dzemuNATO dziri kumabuda zuva dzinoti Bulgaria, Hungary, Romania neSlovakia munongedzo wekugadzirira kwakasimba kwakaitwa neNATO. VaBiden vanotiwo vaPutin vari kusangana nezvavanga vasingafungiri pavakatanga kurwisa Ukraine. Kubatana kushora zvakaitwa navaPutin uku kwakabudawo pamusangano wenyika nomwe dzakabudirira kana kuti G7 uye pane mumwewo musangano weEuropean Council. G7 yakatenderana kutemera Russia zvirango zvakaomarara. Pachibvumirano chadzakaita, nyika idzi dzakatiwo dzakazvipira kubatsira Ukraine nenyika dzakaipoteredza nechikafu nezvimwe. VaBiden nemutungamiri wegungano reEuropean Union vaUsula von der Leyen vakaburitsa mashoko ekuti vachaedza nepose pavanogona kuona kuti havachavimbe zvakanyanya nekutenga mafuta ekufambisa dzimotokari kubva kuRussia. Pavakashanyirawo vapoteri vari kutiza hondo kuUkraine kuWarsaw, Poland, vaBiden vakatiwo nyika dzepasi rino dzine utongo hwejekerere dzabatana nekuda kwekurwiswa kweUkraine neRussia, izvo vati zvange zvichinetsa kuita kwemakore akawanda. VaBiden vakativo nyika dzinofanira kuramba dzakabatana kwenguva yakareba. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo nenyika dziri mugungano reNATO. Maverengerwa neni wenyu Blessing Zulu weStudio 7 ndiri muWashington DC. Vateereri veStudio 7 tine chiziviso chakakosha. Musi wemugovera nesvondo wega wega kusvika musi wa3 kubvumbi tiri kupai chimwe chirongwa cheLive Talk kubva na8 kusvika na9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemaby elections ari kuitwa musi wa26 kurume. Muchirongwa ichi tinenge tichitaura nemi vateereri tichinzwawo kubva kune vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi munyaya dzezvesarudzo nezvematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk mugovera nesvondo.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti riri kushanda zvakasimba kuti rigokunda kumaruwa akawanda munyika musarudzo dzegore rinouya. Mutengo wemafuta ekufambisa dzimotikari unotanga kudzika pasi pose mushure meAmerica yazivisa kuti iri kubudisa mamirioni emagaroni emafuta zuva roga roga kwemwedzi mitanhatu iri kuuya. hurumende inozivisa kuti yave nechirongwa chekupa vanhu magwaro ekuzvarwa kwavo nezvitupa zuva nezuva. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.